vachaura pamusangano uyu imwe nhengo yezimbabwe electoral commission kuvani mwoyo vati mapepa ekuvhotesa achadhindwa nemakambani maviri emuno
takati tichada kuti vanhu vave kuzoona kana takuita printing nenyaya yekuti pane mutauro wekuti mapepa anoshandiswa anoti kana kuisa x apa unomuvha to the next candidate saka tikati vanhu vanofanira kuuya kuzoona tichiita printing yacho kuitira kuti vaone vari vega kuti chii chiri kuitika izvi zvitu zvinoitira zvokuti tisaite maproblems eperception yevanhu nenyaya yemaballot papers ndichaprinda muno muHarare presidential ballot neparliamentary ballot tichaprinda pafidelity printers kozoti yelocal government toprinda paprint floor
mashoko ezeke aya atambirwa nevari kumirira vanelson chamisa vanhu vemutungamiriri wemdc alliance nyaya dzesarudzo vajameson timber mdc alliance yanga yave nenguva ichiti inoda kuziva kuti mapepa ekuvhotesa achadhindwa nani asi munyori mukuru mdct inotungamirirwa namuzvare tokozani kupe vanixon nyika dzino vati kunyange hazvo zeke yazivisa kuchadhindwa mapepa ekuvhotesa aya nyaya iyi haiperirei papa sezvo vachiti pane zvimwe zvinoda kugadziriswa
tinozvitenda kuti vazotibvumei panyaya yekuti tinge tichikwanisa kuzonoongorora maballot papers asi chiono cheduwo semapolitical parties ndechekuti haisi nyaya yekuongorora chete inyaya yazvinoti security yeballot paper racho kuti chero tikanoriongorora yamunoti fidelity printers ndofunga kana muchirangarira imimi ndofuti yanga chimboti printira mabhondi nemabhera checks yakapedzera akungonoprindwa elsewhere saa zvinoreva kuti ballot paper iroro tinofa kuriongororesa kuti tizoona kuti hapana charinokwanisa kuzokanganisa here pamavhotero achaitwa nevanhu saka nyaya iyo ndo nyaya yatinokoshesa kuti dai zeki yatanga kuchitiratidza kuti specimen racho richange rakambomira sei and to what extent mafeatures acho secure saka kuunzawo vamwe vanhu vakone dzimwe nyika handiti vanoziva nezvemaballot papers kuti vange vachiongorora vachitibatsirawo muruzivo rwekuti ndiro here ballot paper ratinganyurirana rwekuti ringe richienda kusara zvichatibatsira saka ngavavhure mukana sezvo vari kuti maobservers yese ngadi ngauye kune nyaya dzemaballot papers wo ngavavhure mukana kune dzimwe nyika dzinokwanisa kunge dzakamboita maballot papers asina bongozozo kuti vauye vatibatsire kuti pakuongororo hwavo tinokwanisa kuenda kusarudzo reyatingati iyi sarudzo yanga iri pachena pasina kubirana
mapato aya paapiwa mukana wokubvunza mibvunzo maererano nekomiti yanga ichida kuumbwa nezek pakati pevanhu vari mumapato ari kukwikwidza musarudzo ichange ichitarisa nhuna dzinenge dzichibva kumapato pamberi pesarudzo yemultiparty liaison committee imwe nhengo yebato refreedom movement hashtag 1980 chinhu chedu vafrancis dana vakonzera zhowe zhowe vachitisa chigaro wezek amai priscilla chigumba nevose vari mukomisheni yavo vanofanira kusiya basa sezvo vachiti vakatadza kufambisa basa zvakanaka pavakatadza kupa mapato ezvematongerwo enyika gwaro revavhoti pamberi pekugara kwakaita dare raitambira mazita ivachakwikwidza musarudzo svondo rapera
zvakaitwa panomination court hazvisi maererano nemutemo zvinoreva kuti zvese zvakataurwa zvakaitwa panomination court zvinofanira kutotangwa patsva nekuti izvozvo izvi hazvina kuitwa nevanhu vane voters roll saka isu tiri kuti zvinhu izvozvo zvinofanira kutanga kugadziriswa patsva mai chigumba vezeki vanofanira kutanga vasiya basa nekuti vanenge vasiri kuziva basa ravo zvakanaka munhu akavaapoinda anenge asingazivi kuti vanga vasingakwanisi kuita basa irori vakatadza kugadzirisa chinonzi voters roll zvinoreva izvo kuti dai vanga vari ticha munhu akatadza kumaka register vana vachipinda muclass kana ticha atadza kumaka register hangairamba achiendereswa mberi kuti adzidzise vana chikoro
vadanha vati kutadza kuwana gwaro revavhoti kwakakonzera kuti nhengo dzebato ravo zhinji dzitadze kukwikwidza musarudzo vachiti havachavimbi kuti zeki ichakwanisa kufambisa sarudzo munyika zvaitwa navadanha avo varambidza vamwoyo nechikwata chavanga vachifamba nacho kuenderera mberi nekutaura kudzamarama echigumba vasiya basa zvabva zvakonzera kuti musangano uyu utadze kuenderera mberi uye komiti yanga ichida kuumbwa iyi itadze kuumbwa vanga vakamirira zanupiwe pamusangano uyu vafortune chasi vashora zvaitwa navadanha
saka ava vanonzanzwa kuti ndidhokotera vanorapa vanhu bati mukatarisa zvavari kuita apa vari kukwira pacheya vachijamba jamba pacheya vachiti ivo vauya kuzodisrupta meeting yaifanirwa kuitika endi vanoda kuti zeki yese iresigne nhasi ndiyo mishini yavo kune vanhu vari muzvipatara vari kurwara izvozvi varoda kurapwa asi iyo ndiyo zvavainga kuti vazoita basa rakadai hapana utungamiri hwakadai Zimbabwe haisi kuda vanhu vakadai so iri kuda vanhu vane hunhu sevamwe vese vauya mapati dzakasiyana siyana vanhu vese ava havasi kuda zviri kuitika izvi vambovatsiura mapurisa auya ivo vati havasi kuda zvese izvi saka vatiwo meeting haisi kuitika ende havana basa nemapurisa havana basa nechii ndiri kutarisira kuti maybe maassociation emadoctors vachaongororawo behavior iri kuitwa nachiremba ava nekuti zvinonyadzisa madokta izvi
asi vatimba vatiwo zvaitwa navadanha zvinobudisa pachena kurwadziwa kuri kuitwa vemapato anopikisa nemafambisirwo ari kuitwa basa nezek
maonero angu ini ndeyekuti zvaitwa nemukomana wa zviri kuratidza kushushikana kuri kuita vanhu nemarongerwo anga achiitwa sarudzo munyika muno kwenguva yakareba mupsychology toti infrastration okay isymptom yefundamental problem iripo inoda kuti igadziriswa whilst nzira yatora kuti izvozvo zviitwe isiri nzira yenganzi inzira yakanaka asi handifunge kuti anoda kuti aitwe condemn zvakare chinodiwa ndechekuti vaya vari kumanija maelections vadzoke kune maissues aari kuita se aari kureisa oadresa maissues iwayo because ndiwo anobvisa frustration iyi
zvichakadai vamwewo vati komisheni yavo ichazoshevedzwa mumwe musangano vagadzirisa nyaya dzekuchengetedzeka kwevanhu nemapurisa sezvo nhasi panga pachingova nemupurisa mumwe chete chete uyo atadza kunyararidza vadanha ndakamirira studio 7 muHarare ndini Thomas chiri pasi.